Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nasi vaita musangano ku St John's Primary School kubuyera kumanikaland vakakatyamadza vanhu vakawanda mushure mekunge vati mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachatonga kana vari mushakabvu.
Tichafuta Mugabe one day kana mwari akadesaida kuti Mugabe ifa. Tichafuta candidate re corpse. Some corpse riri pa ballot paper. Mukaona vanhu vakagotira Mugabe ari corpse. Just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei.
Mubato reZANU-PF mune kunetsana kunotyisa pakati pevari kuzviti G40 avo vanonzi vanosanganisiravo iwa amai Grace Mugabe uye chimwewo chikwata chinonzi Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Amai Grace Mugabe vashorawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vave kutungamira bato rinopikisa reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vachiti vakafurira vanhu kuti vapandukire bato reZANU-PF.
Akadzingwa Queen B akadzingwa ana kumbura ika sama takaiona ikanyorwa ikasainwa ikanzicha kuburitsa because you are incompetent. Vanhu vakati mai Mugabe vanotaurisa vanopenga makuzvionera mega iye mivanyori kuti ndiana anopenga Queen B kana mai Mugabe.
Asi mutauriri weZimbabwe People First inotungamirwa naamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vashora zvikuru amai Mugabe nemashoko avo aya.
Munhu isu kupati kwedu wetinoziva semukadzi anonzi Marujata anongomira pamusoro pechuru achitaura zvisina basa. Saka hazvitishamisi kuti Marujata anofamba achitukirira mai Mujuru ende tinoziva panobva hasha dzake. Hasha dzake dzinobva pakuziva kuti mai Mujuru kubuda kwavakaita muZANU-PF vakatanga bato rinonzi Zimbabwe People First nyaya yatochinja muna 2018.
Vachitaurawo pamusangano uyu amai Opa Muchinguri Kashiri gurukota rinoona nezvezviwanikwa vashorawo mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai amai Margaret Dongo navasimba Makoni veMKD vachiti vanotengesa uye kunyadzisa vanhu vemumanikaland. Amai Dongo vati aya mashoko asina nematuro ose.
Ndokutaura kwezano wese anenge asina kuwirirana navo mutengesi.
Izvi zvashorwawo nemutauriri weMDCT vaObert Gutu. Vagutu vati ukaona gudo ratota mahobi ziva kuti mubvumbi wabvira kure.
Hanzi shiri inomuriri wayo. Kutaura kwavo kunotaridza kuti munhu ava kutotya nekuti tikanasosoropodza mashoko avo kuti chero vaMugabe vakafa chava chitunha, chitunha chavo chinovhoterwa chohwina. Izvo zvinotaridza kuti pane vaya vakaita mastudies epsychology muchirungu vanotoona kuti uyu amurwere. Munhu anotaridza kuti ava kutotya pache zvake kuti zvino murume wangu zvamazuva zvaasaramana zvaava hariofanzirofa ndichaitei nemhuri, ndichaitei nezvose zvavakandisiyira nokutsamwa kwakaita vana veZimbabwe.
Ko, kutanga kwemisangano yamai Mugabe uku kunorevei chaizvo? Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanotsanangura.
Sarudzo dzaswedera. Mai Mugabe vanenge vaona kuti vatsvangirai vatenderera nenyika, mai Mujuru vakatendererawo nenyika. Mai Mugabe kana vangu vachitotarisa vanoona kuti saka zvinoratidza kuti mapato anopikisa anogona kunge anga akuitira tinoti pachirungu gain ground. Saka mai Mugabe semunhu anoziva kuita yainonzi pachirungu rabho rausing kana kuti pachiona kungovhiringidza vanenge vadzoka zvakare neshamu yavo yekungunge vachifamba vachivhiringidza.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vanga vachinzi vanosvika zviuru gumi kusanganisirawo vana vechikoro uye papera musangano uyu vanhu vapuwa mupunga, mazove nezvimwe.